A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 9th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader, Robert Mugabe, who died last week.
To join in this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us if you're looking for us on www.voazimbabwe.com. For Shona, please visit us on www.voashona.com. And for Ndebele, visit us at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about burial arrangements for the late former President Robert Mugabe.
A high-powered delegation, including Vice President Kembo Mohadi, senior state officials, and the late president's relatives are on their way to Singapore to collect Mugabe's body following his death last Friday. His body is expected to be repatriated into the country on Wednesday.
The government has lined up several activities for people to pay their last respects to the late former president, who was liked and equally disliked by some Zimbabweans during the time he led the country from 1980 to 2017 when he was ousted in a de facto military coup.
Indications are that his body will lie in state at Rufaro Stadium on Thursday and Friday, and also on Saturday at the National Sports Stadium. He will be laid to rest on Sunday. There is still uncertainty over the place of his burial, with some relatives reportedly demanding that he should be laid to rest in Zimba communal lands. The government wants him to be laid to rest at the National Shrine, the National Heroes Acre, in Harare.
The late former president was granted hero status by the ruling ZANU-PF party, revered by many as a liberator who freed his people from white minority rule. Mugabe was vilified by others for wrecking one of Africa's most promising economies and ruthlessly crushing his opponents.
So join in the conversation right now. Tell us what you think on this issue. You can also visit our Facebook pages. We are live streaming right now. Visit us on VOA's Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele, and join in the conversation.
If you wish to join the show right now, you can phone us at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. And apparently yesterday, Marvelous, there was a church a place where it's a Roman Catholic church,
mm-hmm.
where they were actually, you know, paying their last respects to the former late president. So now it appears as if there are some people who still believe, you know, he was liked by people for coming to church, you know,
yes, worshiping with him. I actually believe he actually kind of regularly attended church. Yes.
So here are some of the members of the church. You know, we've got some videos of them. Let's get the videos rolling.
Sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished
on the small petitions when we would prefer to rest. Let us pray to the Lord.
We may be faithfully united in mind and heart. We make our prayer through Christ.
Thank you. he still had his faith, even after the frustrations of what happened. You know, the way he was removed from power. Yes, he was a disappointed man. He was frustrated. He was angry. But at the same time, I think he was able to express his faith. I think that is the positive. And also, you remember, I'm the one who officiated the wedding of his daughter. So that marked the beginning of my relationship with that first family that was then.
But he did occasionally attend our 10 o'clock mass, the service we've just had, yes, with his family. And he used to sit right in front. Yes, he liked to be where he could see it all, experience it all clearly. Yes. And I pray that God may have mercy on his soul. May he rest in peace.
He was a human being. He had his own weaknesses. But who are we to judge? What transpired when he breathed his last, we were not there. But we still say, if there's anything that he did wrong that offended us and God, may God forgive him.
We are saddened by his death because as we are fellow citizens of this country, and him being a Catholic, he used to attend Mass here, and being a leader, we thank God for the time that we had with him.
So those are some of the Catholics, you know, speaking about the late former president, Robert Mugabe. So I want to be kulumagi kuna pana kibesiti hai, yose hambila wako wasti wa kulumani. Nesikati sile. So zulugandaba, lamita kesi kutla ngakono kukuti, uwae kumonga meli, tumbo sake siya kanyu ganzani, siya abiso kule Zimbabwe, mule statu.
Aiwa kune avo vachango bva kupinda muchirongwa chedu nasi tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro peupenyu hwakararamwa ihwo nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tiri kutarisa kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei pari zvino, uyezve tichange tiri kutaura nenyanzvi nevamwewo vaivaziva mukurarama kwavo kuti vanoona sei kuti vari kubatwa sei pari zvino. Nhasi tiri kunzwa kuti hurumende yawanikwa iyo ichitumira nhumwa kuenda kuSingapore yanga ichisanganisira makurukota uyezve nevamwe vemhuri yavaMugabe kuti vanotora mutumbi wavaMugabe uri kutarisirwa kuti uchasvika munyika nemusi wechitatu. Asi regai tinzwe kubva kuna amai Monica Muchangwa vanotaura vakamirira hurumende vachitaura ivo pamusoro peurongwa hwekuti zvichafamba sei uyezve kuti chii chichange chiri kuitika mumazuva anotevera.
Iye nhasi uno pane delegation yasimuka ichitungamirirwa naVice President wedu Comrade Campbell Mohad kuenda kuSingapore kuti inobatana nemhuri iriko kuti vagobatana pakudzoka kumusha nemutumbi waformer president wedu, our revolutionary, our founding father. Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nekuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiwa nemutungamirira akarwira upenyu hwake hwese, kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa muRufaro Stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa vakavarwira munyika medu. Musi weSaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kuNational Sports Stadium, uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese maZimbabweans vese vanogona kuzouya futi ikoko vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita futi pay their last respects. Burial will be on Sunday, inenge yavaipo Sunday musi wa15. Urongwa huzhinji tange tichizokupai nekuti pane komiti iri kugara pasi together nemunhu wese anokodzera kugara naye kutaura nekukoshera kwababa vedu. Saka urongwa ihonde chidzoka kwamuri nawo.
Apo tiri kunzwa isu mazwi amai Monica Mutsvangwa vanova ivo gurukota rezvekufambiswa kwemashoko munyika vachitsanangura ivo hurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe ava vakati siya nemusi wechishanu. Asi takaona ipapa apa pakupera kwevhiki nezuro pakabudawo imwe hama yava Mugabe mbuya vekwazvimba vanga vari kutaurawo emashoko ekuti havasi kufara nemabatirwo akaitwa vamugabe pavanga vari kurarama. Regeiti mbonzwa kuti vanga vari kuti chii hama yava Mugabe ava vachitaura ivo vari kwazvimba.
Hamumbofamba kamuwana ndapedza zvangu. Tukoda ambu famaka muwa na sabopati. Kana. Kama tongi. Hamu gabi. Tuwa nganza haru kune munu kutubatu kwa china kudaru kwa bata china.
Titi.
Mati. Aiyo. Haru kwa asimbo vanzu kwa. Ine asimbo. Kana yosha ya wakare wakare wa. Wanamnanga kwa akapinda hapa. Tito murafura. Ini kana kwenda kushitokisi. I'm prepared. Iwo vafanga se chokwadi chainge vaudza kuti maingei aha tirikurwadzwa tsitsi tirikurwadzika ndimbo zvichika kana 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 vadai vakarega mwana weida akafaika kwete kuputa mwana kuda kushira kunze kwenyika stiripo ayo ayo vakatirwadzisa vatirwadzisa chai zvaneke sesu chai vakwa gushungu ya basi da kwanga achichema patarwadzikana
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune hama yava Mugabe vanga vari kutaura ivo kurwadzikana kwavari kuita vachipopota kuti vanga vasiri kufara kuti hama yavo yakashaikira kunze kwenyika. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutaura ipo pano, uyezve kana paine vari kudawo kupa mazwi avo pindai muchirongwa, nyorai namba dzenyu ipo pana patigowanikwa tichikufonerai. Pamune muchinyora namba moonazve kuti manyora namba makaisa macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kukufonerai. Gibbs.
Yes, ya wana kuti mavela sikula mantu wa sabi ngini kwa nampake ku Facebook page yes ndabele ni vakuluma haba Facebook kuluma. Mwenye wapo umetluzi ita Mox uti linjani msawazwe ni laptis lalele tube sekooli kunjani kuna ngapo ye uti spiganele zonofobia kuna ngale kule South Africa. So ngizwa kutoke we've got our first guest and that is Mr. Philip Kaule. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, Mr. Kaule.
My brother Gibbs.
Yeah, thank you for joining us
thank
tonight.
Thank you very much.
Thank you, sir. So, akusitele baba kaulu kuti limelele kanganani ukuthi isidumbu sika Moyi sibilethwe ke Zimbabwe. Njalo liza kwenzani? Kuthiwa liza kuya Harare liyabelisiyanga.
Amalungiselelo akhona Gibbs. Lanxa nje ikakhulu kuphuma nje konke uminister weinformation uyethulile nje uhlelo. Namhlanje ekhuluma la journalist ele press conference ekhuluma ngokuthi umsebenzi okwakatheso kusokwenziwe iqula elithunyelwe umongameli elikhokhelwa babu Mohadi elithunyelwe khona ngale eSingapore ukuthi liye thatha imzimba ka the former president ubaba Mugabe akubuye ekhaya. Kodwa okuningi kusenziwa kusalungiselelwa yiyo la amaqembu abuthi ahlanganiswe ngumongameli agoqela abemuli yakomgabe labebandla libusayo lezanu PF lezisebenzi leziphatha amandla zikahulumende ezikhona emsebenzini lo umsebenzi labakwemuli yakomarufu imuli zonke ezikababa lomama zihlangene khonapho lazo zikhona kumaqembu nalawo. Ngokunjalo ukuliqembu lele lilo liqoqayo elihlanganisayo amalungiselelo sibila hamba kuhle kakhulu. Akuswelakali khonoko Gibbs ukuthi abantu bayakhuluma lokhu bayakhuluma lokhu lebulenjini bafaka lokhu nalokhu bafaka izinto ezingashizo. Hayi, kodwa okokathesi uhulumende ubambile sisiya phambili. Lanxa nje izinto lezi zisenzakala nendlela nalezi zenzakala ngayo ukuthi kulabanye abasuka bebe lembono etshiyeneyo, kodwa asikezwa ukuthi kulo supho sibona ngani nje okwakathesa izinto zisahamba kuhle njengendlela esiyikhangeleleyo ukuthi kusiyafika isidumbu siyabuya umsebenzi osuyenziwe lapha nezinduna zesigaba khona ngale kozimba sezihlalile zayenza lokho kodwa abantu balokhu bekhuluma nje izinto ezingayisizo kodwa ke okukhona ukuthi umsebenzi uyaqhubeka sibili.
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Gawulesi, cela ubambe khona apha ecingweni. So what Mr. Gawulesi is saying is that everything is going according to their plans.
Mm-hmm.
So he says, you know, some people have gone to Singapore to collect the body,
mm-hmm.
and that they are expected to go to Harare, you know, for the time when they are supposed to lay mm-hmm. their last respects to the late former president.
That's on Wednesday?
Yeah.
Okay. Tiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu parizvino, amai Margaret Dongo, vari panharere gaitende kwavari tinzwe. Hello, amai Dongo.
Makadi yenyu nesine vateerezi.
Aiwa, tiri wadi. Motipo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona zviri kuitika parizvino.
Hungu ndanzwa kuti muchakabvu chitunha chake chichauya musi wechitatu. Ndanzwa panyuzi zvisinzi chozoenda kurufaro, vabva kurufaro vozoenda kunational sports stadium kuti vaonekane nevanhu vozoigwa musi wesondo. Ndo manzwira ataita izvozvi mitemiro yenyuzi manyeranayo. Ndofunga hatisati tanyatso tatonzwa kubva kuhurumende. Asi munongoziya zvinhu zviri kutaurwa zvakasiyana. Vamwe vari kuti iye muchakabva akati anoda kuigwa kumba kwake kwazvimba. Saka hatisi kuziva kuti vachavigwa finally kwazvimba here kana kuti vachavigwa kunational heroes acre.
Munoona
seheroes acre inenge yakati omei because vakadaro vanenge vakanganisira muchakabvu because he was a principled man. Iye muchakabvu akati iye munhu anenge apandukira musangano haende pashrine iyo. Munhu anenge aita zvisiri mugwara remusangano haende pashrine. Muchakabvu paakaburiswa mumasimba ake, akatorerwa masimba ake achibviswa pachigaro, akabva ati ini zvezano handichada, ini ndaakutosapota hangu kana opposition pamaelections. Ndo zvaakataura izvozvo. Naizvozvo unoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvisina kunyatsova kutsarukana, nekuti kana muchida kuita history munofanirwa kuteedzera mugwara zvinhu zvamunenge mapolisi zvamunenge maisa pasi. Zvinoziva kuti mutungamiriri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa vakatakura mutoro wakaoma wekuti kana ivo zuva ranhasi hurukuro dziri kutaurwa fanika vanhu vakaita sesu vakanga vari varwiwe sungu, tiri kubvunzawo kuti ndabanini akakanganisa zvaakakanganisa. Asi ane zvakanaka zvaakaita, ane zvakanaka zvaakaita. Ndiyo umwe vakavanga vachitungamirira bato rezano PF ivo vamugabi vari secretary general. Asi vakanzi vakatengesa kudaro vakanzi havakwanisi kuenda pashrine. Saka handioni zvichinyatsoumba nhoroondo yehondo nenhoroondo yezimbabwe kana vachiti akanga akatungamira zano ari ari kuchekwa chako kumukedzi haana kunzi apuwa ruremekedzo rweru akapuwawo vanhu vavaakashanda navo vakanga vari pasi naye pasi pake pamusana pekuti akakanganisa. Ko mutungamiri akazenge akanganisawo zvaakuteketudzwa here? Nekuti mutungamiri hungu tinobvuma kuti vakaita basa. Hapana anoramba. Asi tiri kuti kana maisa mutemo maisa hwaro, teererai hwaro hwamaisa kuitira kuti vadiki isu tizozivawo kuti zveshuwa vanhu ava vari principled.
Aiwa, bata yenyu makadaro amai Dongo. Gibbs, muri kunzwa your hearing there from Mai Dongo, who's actually bringing in another dimension to this whole saga as the body of the late former president Robert Mugabe is expected to come into the country, but nobody really has a clear idea of will he be buried at the Hiroseka or at his home state. So she's bringing in another, you know, different dynamic, saying that, okay, we saw there were people like Ndabaningi Stole who also passed on. He was not in ZANU PF and he was not given that honor of being laid to rest at the Hiroseka. And Mugabe himself actually put up that rule that if you're out of the party, you cannot
and
be buried.
And he was out of the party.
That's the story. So we wait and see.
So maybe Mrs. Tongo, just one question. I'll ask this in English. It seems as if you are fighting with the late former president for a long, long time in terms of elections and all those kind of human rights issues and so forth. In less than a minute, can you describe how you feel today following his passing?
Let me say, when a person is dead, he is dead, and everything dies at the same time. I don't have any grudges over that, but the thing is, I just want people to be principled. When they see a certain policy, they must follow it up. And that's my position, and I'm a principled cadre.
Thank you very much. Sizokutake Slobaba. Cingweni lapha, marvelous.
I want to go to Nemtereri with Wokutanga. Hello, caller. Hello, Makadi enyu?
No fara Makadi enyu.
Ai watiri wadi tiri kutaura nani uye zve tiri kutaura nemi muri kupi?
Muri kutaura na Brighton ngoni dzose gwati ndiruke town ndogambiri.
Taura itinzwi.
Ai waini hangu ndakangu taura pamusoro pa sekuru va ai vatisiya zvavo asi tine zvakanaka zvizhinji zvatakaona zvekuti takakurawo vana tiine tsika dzakanaka dzakatichengetedza zvokuti mucrime chaiwo muzimbabwe haina kufanana nemuno musouth africa matiri yezvi tinogara tichingotya kuti hakunoburitirwa banga nemwana wechikuru chaiyo saka izvozvo tangatingoti tidaiwo nezvakanaka zvakatiitirawo sekuru munhu anotadza asitotiregererawo izvo zvatingodaro saizvozvo ndo upenyu
Aiwa mashoko makuru. Tinokutenda ichaizvo. Ko panyaya iyi yekuti voradzikwa kupi? Munoona sei?
Panyaya yekuti voradzikwa kupi? Pachivanhu chedu kana mufu achinge ataura hake kuti ndokwandinoda kuradzikwa. Ndinoona sekuti kazhinji vakuru vainguwanza kuti zvanenge zvataura mufu. Zvavanenge vachitedzera kutaziva hako nemaererano nevakuru vanonga vachiona kuti vakafamba sei pakusungamirira nyika apa ipapo hanoi kuti vangapatura se asi nendeichiona kuti nezvakataura mufi ndiona sekuti zvakanaka kuti zvaizvozvo
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
maita basa
yes loba vake ukaunda icingweni lapha kodwa singakukaunda ngembale okuthunyezwe ngupolite kwakuba Maphosa ukakuba uthi mina ngilandaba lokuthi uMgabe ulahlelwa ngapi kaye lahlelwa lapha alahlelwa khona kumbe gangeni angikunakile konke lokho ngoba ubaba lo wasona okumangalisayo then kuzobuya nkosi Nathi Mdluli uthi lo muntu kangcwatshwe eHeroes eka lapho okulele abanye bakhe khona yes thatheke ubaba ukhawunda baba khawunda kunjani
yebo baba ngirangi linjani
na siyaphila kakhulu so ke nathudaba lapha khawunda sikhuluma ke ngakhonoku ukuthi isidumbu sikamoyi sikhangelwe ukuthi silethwe eZimbabwe ngolwesithathu besokusenziwa okuningi lokhu kuthi eRufaro Stadium ngolwesihlanu kuzobuya-ke kusiya phambili kusiya khonale so wena ungathini ngakhonokho
hayi mina ngithi kalahlelwe hero kalahlelwe heroes nani ngoba ziba bayiyakhayo bamele bathengise ukuqakatheka kwayo kuyamangalisa ikakhulukazi bona abantu abaphezulu abalizikhundla zisenze bafundileyo nxa sebethe batshona bathi bafuna ukuyingcwatshwa ebazalini babo so manje sokungani kuthiwa khona kutho ukuthi abantu abangazilitho yiba kumele belahlelwa kuma-heroes lawo nxa ngabe i-heroes yinto eqakathekileyo yiba bamele bathengise ukuqakatheka kwayo so kuyamangalisa nxa sebethe bathula kumbe sebebona ukuthi isikhathi sesihambile sisehambisesegodini sebeqakatheke ukuthi a-a kumele ngihanyise ngithi lapho engizalwa khona asi-understand ukuthi hawukhaba so ngangabe into eqondileyo kuyinto eqakathekileyo sibili njengeqhawe aliye phela lapha emaqhaweni amaqhawe angcwatshelwa khona anti bathi iqhawe liphele ebuqhaweni hayi khona ngale futhi yindawo yasemfanele nje njengaphuthi yena njengayo omkhulu sibili o yaye nje ngayi hambe hayi yiyo enkulu sibili hayi khona ngapha.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Kaunda, sibonge kakhulu ungadini kusasa baba.
Hayi ngiyabonga baba.
Yeah, so according to Kaunda it should be laid at the hero's acre. He says you know it's strange that some of these people say they want to be laid to rest in their places of origin.
Mm-hmm.
Instead of the National Heroes Acre, they built it. So you must go there.
Very yeah. good, you know, interpretation right there. Tuna kukwa service wa nipa life yedu pa regional pa Facebook page yedu ye VOA. Shona, Crescenzi ya show. Ino, I'm watching you from Jamestown in Johannesburg. Cuthbert Maposa. Anzi, tiri popa mepo. Tuna kutaura wo, please. Tifone rei, ay wacha kufone rei. Blessing kamuserero. And I'm watching you from Cape Town Park ku Johannesburg. Sylvester Matunga Gapara. Anzi, inindiri ku, niri refugee ne kuda kwa mamu. Gabe. He looted the economy ye Zimbabwe. Do maoni rabo. Brian Malon Kaskwa and Zwezi Angu Kutore Yanza. Hey, marvelous mplanganya. Huye family. Magadi kwa murikoko. Top 10 yedusha miso. Chino Timba. Aruti ndifone rei. Vavaisa number zabo. Top 10 wedu Jason Banda. Atisha Karen. Ndifone rei. Vavaisa phone number yabo. Top 10 yedu Ruben Mazamba. And Yanza, I'm watching you from the UK. Toya kwa muri Maidongo. Chichimbo Tarisa. Nurondo ye upenyu. Wakararama na wa Mugabe. Panezwa mungati mimi vacharangarirwa nazvo here parizvino zvakanaka uye zvende papi pa mungati mimi vakanyanya kuzokanganisa pavangashurwe nevamwe.
Atidi kunyepa. Vamugabe vakashanda. Vamugabe vakasimudza nyika inini. Vakashanda zvekuti munhu mutema akawanikwa achibudirira. Kune vanga vachitambira havo ruzivo rwavo. Munoziva kuti nyika dzese dzinoyemura dzidzo yakabuda muZimbabwe. Vakavaka zvipatara, vakavaka majeriwo zvakare, vakavaka mazvikoro, vakavaka mauniversities akawanda. Saka vane vanhu vakawanda vakadzidza. Iye zvino kutaura kuno the whole world nyika dzese. Zvinokurudzira kuZimbabwe nezvi zvichibva kuna vamugabe. Vamugabe vanga vari munhu uya aiterera kubva kuma1980 kusvika kuma1990s. Vaiterera zvido zvevanhu vachiita zvido zvevanhu. Asi pakazonga papaya inini chandinoona ndechii ende vanhu tinoona zvakasiyana. Ini semunhu akakudzwawo akadzidziswa naSali Mugabe. Hapana chinhu chakasimba fanika munhu wemudzimai. Munhu wemudzimai mungangomushora zvenyu but pachirungu tinoti ndiwo mafirst advisors. Kudai mai Sali Mugabe vanga vari vapenyu, kutaura kuno kuva Mugabe ingadai vakaretire in time. Kuti varambe vakachengetedza legacy yavo, varambe vakachengetedza integrity yavo, varambe vakachengetedza mukurumbira wavo. Asi pavakazoenderana, vaenderera mberi, vapinda muno humwe hurongwa nemumwe nehumwe upenyu. Upenyu hwavo wese wakabva wachinja, zvinhu zvese zvabva zvachinjawo munyika, zvichichinjira vanhu vakawanda. Naizvozvo, ndoizvozvo zvinongorwadza asi chinorwadza chikuru ndechekuti mashandire avakaita anoyemurwa nevanhu vakawanda. Ndinoziziva kuti kune mawall veterans achiri kunyunyuta nanhasi asi mawall veterans haatani kuregerera naizvozvo but asi mune zvimwe zvese vakaseenza zvakanaka. Kukupedzisira uku ndodaira kuti zvakaita zvazviri pamusana pekuti vanga vakura uyezve pavakazopindawo kuroorawo zvinhu masamba achibva asiyana neutungamiriri hwanga hwakavatenderedza ndo hwakaparadza huonini huomba rume hwamugabe. Vanhu vaya vakaita kuti vamugabe vadzikisirwe. Saka naizvozvo ndiri kuti ndine urombo nekuti iye zvine zvakashata zvese zvakuonekwa kuna vamugabe asi Mugabe anga asingatonge ega avaitonga aine makurukota ake zvanga aine makurukota ake aipuwa advice nemakurukota ake iye ozomira pamberi otaura asi akaita munhu akasungirirwa dara dara rato raakasungirirwa iye rakazoremera iye kwokugumisira naizvozvo ndiri kuti inini chanetsa ndechekuti ndiye aisungirwa dara otaura zvinhu zvaanoziva kuti maramangwana haziye kuti rinenge rakamira sei
Aiwa, tinokutendai bata yenyu makadaro mai dongo tine mumwe ari panhare atimbovatora ndisandau yakwa uri Gabes hello caller
hello makadii
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
okay muri kutaura naGizmo ari kuBulawayo
taurai tinzwa kwakadii kuBulawayo
aiwa kuBulawayo kwakafanana nekunzvimbo dzese dzemuZimbabwe nhamundo yakapoteredza Zimbabwe
aiwa taurai tinzwe mafungiro enyu
ini nhangu chekutanga ndinogwadziwa zvikuru nekuti siya kwaita president former president Robert Gabriel Mugabe Comrade Robert Gabriel Mugabe munhu akasevenza zvandingati zvakanaka chaizvo ndinowirirana nemutaura achangobva kutaura although vazhinji tingazopomerawo kuti matambudziko enyika akatipoteredza nhasi akakonzegwa nawo hongu tingadaro hedu asi iri mumuono wangu nekuda kwokuti Comrade Robert Gabriel vakanga vasiri kutonga vari vega vaiva nevamwe vakanga vakavapoteredza vakanga vachitonga navo zviri pachena kuti vamwe vakanga vakavapoteredza ava andivo vakanga vatokonzeresa zvimwe zvinhu zvatiri kusangana nazvo nhasi wai ndichidaro because mukatarisa vachibva Comrade Mugabe hazvaiva nani zvaizvo mukatarisa upenyu hwemuZimbabwe iko zvinezvi ndikakudaidzai kuti imi muri kure muri kuamerica muita zvokuhwa mahwira hwira asi kana mukatenderera mukanzwa nesu tiri muno muZimbabwe mukafamba vana muZimbabwe vari kutambudzika vari kuvara about 3 hours vachilaina pamabhazi vachidini kubva na 3 AM munhu anenge amuka obva oenda pabhazi na 4 AM ozvichaisa kubva pabhazi na half 9 PM ozondosvika kumba na 10 zvaitiwa nehurumende yavapo nhasi akanga akatenderedza Comrade Robert Gabriel Mugabe kureva kuti iyi hurumende iyi yavapo nhasi kati vatevedziri kati vamwe vakashandidzana navo ndo vakanga vakaipa ivo havo munhu akanga akanaka chaizvo vakatisiya nyika yakanaka tichitenga mazai edhora tichiguta chingwa tichidya tichiguta ndinoti hangu mundarao iyo akaita zvinhu zvakanaka chaizvo although tingavapomerawo ofucha tingazotiva 100% perfect kune zvimwewo zvavaikonewa apo neapo asi murume wemunhu akasimudzira zvinhu zvakawandisa chaizvo muZimbabwe akasimudzira dzidzo vazhinji vedu takadzidza chaizvo vakaita kuti nyika yedu ive iretewe pari nani muafrica nemuworld in terms of education kudeno mudhara yakaramba aripo zvimwe tingadai tiri nani because
Asika mukoma kwamuri ikoko kuBulawayo vazhinji vanochema panyaya yeguku rahundi zviri kutambirwa sei kushayikwa kwavamugabe ikoko kuBulawayo
ndanga ndiri ndine inhangu ndiri mushona ndanga ndiri chitaura nemandevele munguva yapera iyo in fact vangotidenha vamwe vakatidenha vakati nguva yechishona yakapfuura because munhu akanga ari mushona adini ashaya Robert Gabriel Mugabe zvikainoumwe anga ari padhuze no Munangagwa wani mushona zvikanzi Munangagwa asisiri chunhu Mugabe ndio ari right because munguva yekukura hwindi vanopa emphasis yavo kuti munhu akanga akakonzeresa munhu akanga ari top leader ndivo president vatinawo nhasi vanoti vamugabe vakanga vakanaka vaiva munhu ari right nindinovaso kuti vanhu vari kuBulawayo vanotoyemura zvikuru sei upenyu hwavamugabe vanoti kana kune mazita akanaka chaizvo mumatungamiriri mutungamiriri watinawo wezanopeswa kuti wegovernment yeZimbabwe vanoti ndera Comrade Robert Gabriel rekuti Gabriel vanoti inglozi vanire kutitambudza
mukoma aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka kuBulawayo ikoko tinotenda chaizvo
aiwa tokumbirawo murambe muchitifonera chaizvo tinenge tida kutaura kazhinji ndonzi give mojokera
allright aiwa tinokutendai thank you so much Gibbs you're hearing there I think this young man in Bulawayo is a strong supporter of the late president Mugabe he says even his name Gabriel signifies the name of an angel from above.
Mm-hmm.
So he's saying, I asked him that, how is the community there in Bulawayo receiving the news? So he said, people have, you know, different opinions, but he thinks some of the opinions coming from the people there is favorable.
Baba Kaule, Baba Kaule, umzulu baba osanda ukukhuluma la. Uke wabamba udaba lokukuround. Udaba lokukuround lolu kanye ngazana abantu abaningi. Uyabala la ama WhatsApp messages, uyabala konke sibili abanye bathi nga kuya ngabo ngawo baba lo ulahlelwe gangeni adliwe zinyoni. So ke kube sokusiba lo baba lo osanda ukukhuluma bathi ukuthi Gabriel lokhu ngani kuthiwa ingilosi. So ke akusahambelani konapho. Nga ungakufaka wena sibili esintwini. Ukubeke sibili kube sobala ungakubeka uthi
nginanzelele ukuthi abantu baphatheke kubi ngobaphatheka kubi ngodaba lekugrawundi njengoba sisitsho nje kodwa ke okuqakathekileyo esimele sikukhangeleni njalo ukuthi abantu benjalo balembono etshiyeneyo ikakhulu abaphatheke kubi ngendaba yekugrawundi yibo abantu basemathembeleland abangali emashonaland hayi abazange bekubone lokho abakubonanga njalo izinto eziningi bezisenzakala futhi kakhulu khona ngale emashonaland ngesikhathi kusenzakala ububi ngapha emathebeleland emashonaland into zonke zazihamba ngawo ke bona abantu abanjalo bayashiyana ngembono okuthi hhayi laphana kwaphambanisela indaba yane kugrawundi kodwa ngibona ngani bese sihambilila ngelide kakhulu kodwa le ndaba kade kudinga kwelo ukuthi ngasikhathi sanisana ubaba upresident former president Mugabe kazange enike abantu ithuba lokuthi bakhulume ngayo indaba yekugrawundi ilungisiswe njengakhona okusho kwenziwe ngumongameli omutsha upresident uMnangagwa uthi yena hayi asikhulumisaneni ngayo nabayizinduna zaphuma lazegcekeni zathi ukuthi hayi indlela kumele kulungisiswe ngalo daba lolo yilono lalo lanxa ithi indaba endala ngoba kambe indaba le isindala kakhulu kodwa ikwenti iloku iseli yasala ingaphethwanga kuhle yikho lokhu isiba indaba lokhu ivuka abantu belokhu besiba lolaka bethi hayi abulahlelwe egameni ngabe unjani izinto ezinjengazenezo so ke izinto ezidinga ukuthi abantu njengoba sibe siyafunda khonapha ebantwini kwaba kukhulumayo ngoba into esemoyeni yabantu ube ngathi uhulumende umele akukhangele khonoko abesesiba le ndlela yokulungisa ukuthi kungabuyi kuphinde kube kuloku kuhlupha kukhulunywa ngakho kokuphela kusiya phambili.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Baba Kaule. All what he's saying is that the Gugurawundi issue is still a hot issue.
Mm-hmm.
And the late former president left without resolving that kind of an issue.
Mm-hmm.
He says he should have actually resolved it in one way or the other. You know, but I still remember at one stage Mr. Mugabe said it was a moment of madness.
Mm.
But it didn't go beyond that.
That's
so
true.
He says he should have taken to himself to resolve it before maybe he died.
Mm-hmm.
So Masipanda, lapha echongweni wathi sike sizwe. Masipanda, kunjani echongweni?
Hayi, ngiyaphila. Linjani ba?
Siyaphila kakhulu. Mama, ungathini ke ngokudlula kwaye ngumongameli uRobert Mugabe sizokuthiwa ke isidumbu sakhe sikhangelele ukuthi siyabuya eZimbabwe ngolwesithathu.
Yes.
Ubona njani kokho?
Yes. Mina ngithi uMugabe kahambe emzini wakhe ayegcinwa khona. Lokho ukuthi uyashiwa eHiroshi yayikhona. Usemuhle yini njengoba wamkhipha kabuhlungu soyana emxotha njengenja nxa esefile abesesithi kabuye eHiroshi. La futhi lo baba ugabula lo into ayikhuluma yimbi ubaba lo uyasiqonula kakhulu uyasiqonula siba ayikhona mbijani ngoba enjena igugrawund le yena unabazali bakhe abafayo ngegugrawund njalo uMugabe wayengayedwa ayesebenza la ubebulala abantu bakhona bayaziwa
so ke wena ubona ngazani pho-ke ngakhona okwangazange akulungisa uMugabe kuzalungiswa mbani manje
anti waye labanye bakhe bakhona phela wakhokhela so
so luyalungiseka udaba lolu loba sehambile
luyalungiseka noma esehambile bona labayesebenza labo ababeyibabalukhokhelayo bengabuyela emuva ngokuthi uMugabe seluphele ngokuthi uMugabe sesile abalulungise bakhona bona ngabo
Ehe. Hayi siyakuzwa sibili uyayitsha posela ukugcina mama.
Mina ngitsho njalo ngithi hayi ngokwegugura unde lokho kukhulunywa ngugabule esesithi umgabi akhohlwa phindi yena lo wayenguye wayehamba le gugura unde yanje eyayibulala abantu mina ngangisendaweni yenkayi ngizazela yonke into eyenzakalayo nginje ngilesinyalo esokuthaka igugura unde yona leyo so ugabule angayenzi njalo uzazisolisa ngabantu kakhulu abantu besindileni kakuthi ubaba lokazama ukuhlonipha
uteni kanti
hayi osengani usekucombacomba usengani sefuqela umgali sengani sefuqela umgali ngokuba usefile kade bekeleleni isikhathi sonke lesi njengoba umgali kade saphila abantu laba ababethula umgali bona laba bakhona yibo abatongayo ababenziba abalungisa udaba lolo abavela balezi.
Hayi siyakuzwa masibanda sibonge kakhulu sibili ungadinwa kusasa mama.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu ibadini ikhazile kakhulu.
Hayi siyabonga kakhulu ke baba hayi mama uquma ke ucingo ulalele ke emsakazweni ugawula uzangena khonapha. Baba gawule akumphendule ngamafutshane baba.
Nokumphendula hayi ngiyabonga mama umbono wakho nalo ongayisiyo. Mina ngithe ngicela uzwisise kahle. Yithe umgabi indaba yekukurawundi wayemele ayiphethe esaphila. Yikho abantu bekhuluma kubi ngaye, bekhuluma ikhuluma ngendaba yekukurawundi. Wena usukhetha ukuthi ikukurawundi usuyinika omunye umuntu ukuthi nikamnanga kwakumekabani. Mina kangikho khonapho, ungamfaki khonapho. Mina ngithi umgabi nguye wayebusa, ngesikhathi abantu bebulawa umgabi nguye wayebusa, umgabi nguye wayengupresident, nguye wayengu-prime minister ngaleso sikhathi. Nxa usuthatha omunye umuntu owayengemuva usumnika umlando. Uyakhetha mina ngikhethi ngithi umgabe nguyo wayemele esaphila abe nguyo mayo ethi hayi indaba leyi singayiphetha njani kukhulunyiswane nabantu njengakhona okusho kusenziwa ngumnanga kwakathesi yikho kwakumele kwenzakale muva le ngoba kwakufa abantu ukuthi abantu bakithi bafa ngiyakuzwisisa khonokho yikho ngisithi mina indaba leyi ngabe yalungisiswa loko ukuthi angikuzwisisi awusikho lokho kukhulumayo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke baba gawule sicela ubambe khonapho ungayikhatshana. So what the last caller was saying is that you know she didn't understand what Mr. Gawule was saying.
Mm-hmm.
She thought that Mr. Gawule was pushing all the issues to Mr. Mugabe.
Mm.
And she was saying, you know what, this issue of Gukurawundi, there are some people that she knows who participated in it who are ruling right now.
Mm.
So she says it's easy to resolve it if those people actually want to do that.
Okay.
So she's adamant on that, and Mr. Kaude is saying that yes, they can still tackle it. They're doing it, so hopefully they'll do it. So talking is lomu yubaba ekumwe nkuna manje. Voting is uti slovan. Kunjani Floyd?
Yeah, tu kunjani.
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ngiyaphila, ngivivien ngikhuluma ngilandisethembisa.
Yeah, akutsho baba ukuthi indaba kaMgabu uyibona njani.
Mina Dube umgabe mina ngokwami ngiyabona abantu bebayakhala kumbe benzani for mina kwelami side vele kabuchayi lutho ngoba lo baba lo kunjenje laba sesifizwa ngamagama amanye amagama angekho mnandi ngendaba zakhe yena umgabe lo. So ngiyayizwa lale ndaba yokuthi kumele angcwatshele ngaphi. Akahambe wayengcwatshela khona Heroes Acre noma azangabe yihero angcwatshele khona ngale ngoba uye vele wayechithe le ndawo. So akahambe wayengcwatshelwa khona umgabe kahle kahle angazi ukuthi mhlawumbe uthe esifa wavuma izono zakhe kumbe kanjani asazi. Kodwa lana ubaba into wayenzayo elizweni lakithi yabona uma kuthiwa umuntu uyathethele loba uNkulunkulu engamthethelela kutho ukuthi ngezinye indlela ife yabe ingekho lana ubaba uhlukumeza abantu kakhulu. So mina kinjele kakungihluphi ukuthi ufile kumbe unjani vele akulanto njengayikhuluma ngalona ubaba ngithi mhlawumbe ikhona into wasenzela yona esingasala simbonga ngayo nje esingathi uyihero. Kakahamba ayingcotshelwa khona i-Heroes Acre ngoba yavele yadalwa wuye kahamba ayingcotshelwa khona kodwa asehero lwana umuntu azange abe yihero vele asuze abe yihero futhi angazi ukuthi la makubhalwa i-history yakhe kuzobhalwa ngani lwana umuntu bazomkhumbula besithini abantu bazomkhumbula nje ngosuku olwenze isizwe sasezimbabwe siyahlupheka manje kunguwe lona umdala loya.
Mhm.
So akulandi Dube okuningi ngakukhuluma nje into engisho ukuthi
aba decide ukuba ngcwaba kuphi, wethu ungcwatshele kuphi noma ungcwatshe. Noma ngathi bangcwabele khona leSingapore kuyafana. Akula msebenzi lona umuntu ukuthi ekuthele bemletha ngaphe eZimbabwe. Akula into ayenze eZimbabwe, wamuse nje ilizwe lona umuntu.
Hayi ke siyakuzwa Vivian. Uthesibonga ngombani baba?
Ndlovu, Ndlovu.
Yes, sibonga kakhulu Ndlovu, ungadinga kusasa baba.
Ngiyabonga Dube.
Yeah, so that is Mr. Vivian Ndlovu. He's very angry. He says, you know, Mr. Mugabe committed too many atrocities.
Mm-hmm.
Whether he's buried in Singapore or wherever, that is not his business. Mm. He says, well, they can bury him at the National Heroes Acre. To him, it doesn't mean a thing.
The opinion is so divided. It's amazing. But I have a caller on the line. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, Tuktora, Nanuye, Shemurkupi.
Urikutaura navabanda vari kuSouth Africa paMidrand apo.
Taurai tinzwe vabanda kwakamira sei kuMidrand nasi.
Aiwa kujene kwakanyararwa uko.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu neiri mudariro iyi.
Nyaya iri mudariro iyi inyaya yandinoona seisinganyanyo kunetsa zvakanyanyisisa.
Mhm.
Vanhu tingatonga nematongero atinenge tichifunga nawo yekuti munhu wakanaka kana kuti wakaipa.
Mhm.
Asi chokwadi chese chinenge chiri kuna Mwari. Inini semaonera angu vaMugabe vakaita basa guru munyika yeZimbabwe.
Mhm.
Rinoti mwana wese paari iko zvinezvi muZimbabwe paari anoremekedzwa nedzidzo.
Mhm.
Kana asendi yake yechirungu chaanotaura ka aninga akaterera grade 7 ka. Mukatarira kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa idzi vanoti metric yacho yatomiridzane negrade 7 yekuZimbabwe.
Mhm.
Zvichibva muhurongwa hwakanga vainawo. Panguva idzodzodzo ndaivimba kuti vaMugabe vakanga vasingateerere mamwe maadvisor vavo nevanhu vakanga vakavapoteresa.
Mhm.
Vavaibatsirana mukutonga navaiva neziva nechizivo chavanga vakaendera kuhondo. Chekuti akaenda kuhondo kuti tisunungure rudzi rwemunhu wemutema awane kugadzikana zvakanaka. Asinawo manje payakazoshatira manje vakazotanga kuona kunawo mari dzinenge dzaakudiwa idzi vari ndivo vakanga vakavatenderedzawo. Mukatarira iye zvine zvisimave vaMugabe pavakabviswa pachigaro.
Mm-hmm.
Zvina kuchinja. Zvavakanga vaiita iyo strategy yavakanga vaida vachida kutanisha zita ravo Mugabe kuti rishati. Kana richinga rashataka ivo vozoita sekunge vakanaka zvinotavepoka hakuna chachinja.
Mm-hmm.
Ende dai ndanga ndiri inini chitonha changu chaitaura kuti aiwa handifaniri kuenda kapa heroes apa nekuti madzisira avakaita kava haasiriwo madzisira akanaka.
Mm-hmm.
Munyika dzatinogara uku kune manduna kana kuti madzishe nemasabhuku havabviswe nenzira dzavakaita vaMugabe hadzisi nzira dzinofadza kunyange Mwari kana ani zvake inzira inogumbuka. Saka mukada kutarira iye zvinezvi pari zvino hakuna chati chachinja muZimbabwe.
Mm-hmm.
Zviri kungooma nokungooma asi vanhu ndiri kushamisika nevari zhinji vari kutaura kuti vaMugabe vane zvavakange vakatadza nezvavaiita asi kufa kwavaiita chachinja muZimbabwe chii?
Mm-hmm.
Chataa kuti vaMugabe pavakabva iko zvinezvika mari yakuwanika mvura yamo magetsi amo zviri kutooma wese newese. Vateachers vane zuva vari kuramba vachingochema havasikaenda kuzvikoro vana havachawane dzidzo yavaiwana kare kana kuti yatakawana isu kare.
Mm-hmm.
Panguva yaMugabe mateacher vaienda here pastrike.
Mm, aiwa mashoko makuru
kana vaisenza kumagovernment sector vaitonetsa kuti madoctor vari kuenda pastrike asi zvakazotanga manje ivava vanhu vacho ivava vakavatenderedza vari kutonga yezvinezvi. Vata mndara ngatimboisawo mari mudzo mwedzi dzedu tarai mwedzi dzedu dzakabuka idzi vakuvapa nzira dzekuti nyika isavakike vakangana kuti ivo vari kuzvara vana vachada kuzoita mapresident. Saka iye zvine zvitomboti mwana wakana waminitsa kana wani angadewo here kuenda pahupresident kuti achinotonga nyika iyi nemamiriro azvaiita hazviite bhozi akanzwika ipapo akari kuresa mari muhomwe ndochidzidzo chavapo chakadzidziswa. Saka chiri chidzidzo chakaipa. Saka kuti vachipidigura kubva pakuba manje paipai kana pakuita zvinhu zvezvakaipa zvizvi havagoni. Chavanogona kungorova vanhu mustreet, kuvauraya, kuvatorera zvinhu zvavo, mangwana mari yachinja, yatorwa. Dzaenda back mari dzasakatika. Dziri mari dzevanhu. Zvino izvozvo zvazvifadze Mwari.
Asi
vanga vari vamwe vatadza futi zvakare kuenda kuvaratidzika heroes.
nekuti mabvisira vakaita haafadzi vamwe vanorora zvavo kwazvimba kumusha kwavoko
zvinenge
zviri zvinhu zvine maropafadzo.
Aiwa, tinotenda. Regai titorowo vamwe vari panhare. Patiri kunzwa kuti pana mukoma Donald vakamirira vada kupinda pachirongwa. Halo, mukoma Donald.
Halo, ndiri mazera. Mazera sei?
Aiwa, taswera. Ingoti gaga gaitaura itinzwi.
Ina ndiona hangu chinonyanya kunetsa tete apa nokuti ndo vakataura ndouyu kai ndizvangofani kunyora uyu. Saka imi mukada kupikisa neuyu yemunhu kuti hati ngombe dzangu ipai nhingima kuzopa uyu asi zvonetsa zvinozonetsa mangwana. Modire kuposta munhu kuti aende paHeroes iyo vasingadi kindapo. Munodi chichi hazvizopinyi nyika matambudziko mangwana here? Nokuti rangarira vaushimini mabhena kana mucharangarira zvakaitika pana vaushimini mabhena. I remember very well kuti munina wavo vainzwa Nicholas vakazvinge vava kuita sekunetiwa netiwa nenyaya yekunzi yoda kuposa munhu kuti aende pano paasingadi. Munodirei kudero kuti kana munhu asinga akanyora uyu yavo kuti havadi kuinda paHeroes ika munodirei kuvaposa kuti vaende paHeroes?
Aiwa, tinotenda mukoma Donald. Mambo marekai tiende kuna amai Margaret Dongo timbonzwa. Amai Margaret Dongo muri panhare. Tinoona vamugabe vakafira kuSingapore. Izvi zvinorevei? Titaona mamuchinyora apa kuti vakavaka zvipatara nezvimwe zvakadaro. Zvii zvaitarisirwa dai zvinhu zvakanaka munyika semaonero enyu panyaya iyo yekuti vamugabe taakuzovaona vaakubva kuSingapore vari chitunha?
Zvanga zvichitaridza kuti zvipatara zviri muno muzvo hazvikwanisi kuvarapa. Saka zvipatara zvekunze ndo zvaikwanisa kuvarapa. Isu tinozviziva tese kuti mamiriro akaita zvipatara zvinhu zviri munomu haana kuzvina kumira mushe. Hakuna mishonga, hakuna zvakawanda zvinodiwa kuti zviwandudze murwere. Saka naizvozvo vakaenda kunotsvaga rubatsiro rwekuti vaone kurapa zviri nani. Zvazvinoreva ndezvekuti zviri kutotaridza kuti zvishuwa munomu zvipatara zvedu hazvichakwanisa kuti zvikwanise kuti zvinyatsorapa kusiretuka kurapa vanhu. Pamusana tiri kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, mashoko makukutu Gibbs.
Yeah, so Mr. Dongo, I think you are hearing the sentiments of some of the people who are actually phoning here. There's one gentleman who said he doesn't care even if the late former president was buried in Singapore or wherever. And he says it's because of the way he actually handled people in Zimbabwe. He's talking about human rights, issues and all those other issues. And even the economy. He says people are all over the world because of the late former president. To add on to that, he talked about Kukuraundi issues. Says unresolved and still people are talking about it. Can, in a nutshell, can you respond to what people are saying there?
Yeah, and then I think the best person to punish him, Mugabe, is at all he realized what he did is God. Because no human being, a living person, can give the right punishment for what you are trying to talk about. God actually he has the final decision for him. That's all I can say. God has the final decision for him.
I see. I was a kulu. It's clear. One because now, can you stay on the line? We've got Umlale Laposo Jama Mhlophe. Baba Mhlophe, kunjani?
Yebo baba, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu. Wena ungathi uphosela koko lapha.
Nami ngathi I'm very disappointed. Ngalento engiyibonayo eyenzakalayo esikakhulu ebantwini bakuthi abahlala kwamanye amazwe. I've seen quite a lot of disturbing messages, actually, if I may put it that way. People celebrating. I know we have different opinions and different conflicting ideas about how we can narrate the legacy of Mugabe. But for somebody who has had to leave Zimbabwe because of economic hardships and all the misrule under his leadership, to then turn around and give praises and say he was good, we should separate the good from the bad. Mina, it doesn't matter whether he did good or what. If you do good and tomorrow you turn around and you do bad, then I will have to judge you on that. Because, for example, some of us were born after independence. So we never saw what he did for us. And besides that fact, he never literally owned us anything. So we can't really turn around and see and praise his legacy. We only know his legacy when he was refusing to step out of power, when he was brutalizing people. I remember at some point going to school. It was during the election time. I was in primary. And we had to go through military vehicles that were parading all over the town. It was scary. It was almost like the place is at war. And these are the legacy that we know. Mugabe refusing to step down from power. And I think there's one guy who made a commentary yesterday, one businessman who's based here in South Africa, Mtuma. Mtuma, I think it's Mtuma. He said he was a prisoner unto himself. And I think that's a very, very good analysis, because the guy, in as much as he was stubborn and didn't want to go, he had a deep seated fear inside him of not wanting to leave, because he was scared of what would happened to him, because he knew that he had wronged a lot of people. A lot of people were paying for his blood. So he was a prisoner unto himself. And as a matter of fact, instead of being angry for what he did, me personally, I actually feel sorry for him, because he lived a miserable life. He was scared of even going out in the public, in the open. You could see how he was driving with his motorcade in the city, always surrounded by security. He was a prisoner unto himself. So it's a shame that we have people who celebrate such leaders in Africa, and you find that these are the people that are letting us down. As long as we continue to have people with such mentality, who only have a limited kind of thinking to say, okay, he was anti-white, so what?
Thank
he
you.
Doesn't, yeah. I mean, this pan-Africanism and anti-imperialism rhetoric, it doesn't put food on the table, you see? And now you can see he died far away in a foreign country. Why couldn't he spend so much money he was spending overseas to resuscitate the healthcare system?
Thank you for it.
Yes, these kids were here, and they were living in one of the most expensive places here in South Africa. They were seen going out in expensive clubs, planting.
I can point to yes, Siyabonga. So kolo mnyo so kolo ngeli kume. Siyabonga kula isi kuzile baba. Eh ngakona kwathi ukutsho sibili inkosi busise khona ngapho lapho khona uphephe lengozini ye violence khona ngapho. Siyabonga Mhlophe. Yeah, what is that? Abanye wasecingweni siyambonga kakhulu uMr. Mhlophe. I think you heard what he was saying. And maybe we can turn to Mr. Kaule for his last word. Just a minute, Baba Kaule, phosela kolo kugcina sibili ngamafutshane.
Yeah, hayi bayizwakala abantu balembono etshiyeneyo, ikakhulu abanye bakhona abantu iningi bayakhulunona ngesihlakalo sensakade sikhuluma ngaso sekuground. Kodwa kwakathe mina besithi njengabantu beZimbabwe sikhangelile sabona, kodwa ikhona phela linye imisebenzi eminye emihle esiyibonileyo kubaba, ikakhulu abanye bakhuluma ngokuthi imfundo, abantu bafundile, abantu beZimbabwe bafundile, baphethe imisebenzi eminye ethize. Ye, ilizwe okunye kwasuka kuba liphutha nje ikokona kufana ukuthi wathi sengasayenelisi umongameli sesitshile waselokhu ebambelele abanye abantu bemonela njalo kunakade kutshiwo ngumagridong ukuthi kwasuka kwasokusenza imisebenzi yakhona leyana eminye emihle iqinise ingasabonakali, ikuyo abantu bekhonona ngale endlela.
Siyabongakuqakathekile
kakhulu ukuthi omunye lo munye nxa esenikwe ithuba lokuthi kaphathe abuse abe lesikhathi lapho azatshiya khona abantu kumele kube mthakazelela.
Yeah, 10 seconds, Mrs. Dongo, just your last word.
My last word is that may he so rest in eternal peace. It is a lesson learned by many leaders from opposition and from the ruling party, specifically the current government. that if you do bad things, people don't forget.
Thank,
if you do good
thank
things,
you.
People don't forget as well.
Thank you very much.
Sorry.
Yeah, thank you so much. Sorry, we're out of time. And we have to leave it there. We thank our guests this evening, former Toronto Senator Philip Kaule and former parliamentarian Margaret Dongo. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
This is Marvelous Mhlanganya Huye. I would like to thank you all the way live streaming with us. Let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikurupurei from Washington. Bye-bye.